Kwazwai. Muri Zimbabwe, ndinomukamusira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vaBlessing Piri, umwe wevechidiki ane chirongwa chine chinangwa chekubatsira vanhu vasingadzwi zvakanaka. Regai tiende kuna vaPiri tinzwe zvizere pamusoro pechirongwa chavo. VaPiri, ndinomukamusira muchirongwa
ndinotenda.
Takakuonai paTwitter muchinyora muchiudza vanhu kuti vari kutsvaga rubatsiro, uyai kwandiri tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, ndinotenda. Chirongwa chandiri kuita, ndiri kuzama kubatsira vasinganzwi nevasingatauri, ndichivabatsira nemalights anokwanisika kushandisika mushure mekunge magetsi aenda, anonziwo maintelligent rechargeable lights. Malights aya ari kuuya kuzobatsiridza dambudziko ratikatarisana naro senyika, rinova iro dambudziko remagetsi. Magetsi ari kuenda mangwanani mambakwedza, zuva risati rabuda, kuma5 AM chaiko, ozodzoka zvakare usiku vana varara kuma10 PM. So takada kutarisisa vanhu vanogona kunge vachisangana nedambudziko guru guru panyaya iyi, vanhu vasinganzwi uye vasingatauri, nekuti kuti vataurirane vanhu vanoshandisa iyo sign language inoda kuti unge uchionana nemunhu uri kutaura naye. So kana kusina magetsi, kazhinji kacho havatotauri havakomunikete pache zvavo, vave kuzomanikidzwa kuti vanotenga machendizi, zvinova izvo zvinoisa dedend pamari dzavo, because takada kuzvitarisa vanhu vakasaidzirwa nechokure vari economically marginalized.
Chii chakanyatsoita kuti muve nechivimbo chekuda kubatsira vanhu vari kurarama nemadisabilities?
Tikatidzekei muupenyu hwangu ino, ndakazvarirwa ndikakurira mumhuri iri mucommunity iyi. Mai vangu vakanga vasingafambi, baba vangu vanga vasingafambi, saka mukukura ndakave nemhanza yekuti ndikwanise kuona firsthand matambudziko avanosangana nawo. Kazhinji pane zvinhu zvose zvinoitika, pfungwa yangu inokurumidza kumhanya kuti ko uyo asingafambi, ko uyo asingaoni, ko uyo asinganzwi dambudziko randikasangana naro iri ari kusanganawo naro zvakamira sei zvakadii.
Vanhu vari kurarama nemadisabilities aya vakatarisana nematambudziko akaita sei?
Tinongoti pane matambudziko maviri. Chekutanga chingangoti underrepresentation, havana kumiririrwa kwakakwana. Then dambudziko rechipiri ndinoona riri kwatiri isu secommunity, hatisati tasvika danho rekuti tizvione sevanhu vakafanana, tichiri nekakutarisira pasi, tichiri nekakunzwira tsitsi kune vanhu vanorarama nemadisabilities. Izvi zvinonyatsoda kuti pave nedzidziso dzakakwana kubvira kumachechi, kubvira muzvikoro, vana vachiri vadiki vachidzidziswa kuti kana iwe uchitaura wakangofanana nemunhu uyu asingatauri, kana iwe uchiona wakangofanana neuyu asingaoni.
Haiwa, takunzwa zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana mukoma Piri. Tichipedza chirongwa, ndakumbira kuti muudzewo vateereri kuti kana vaine chivimbo chekuda kubatsira vaPiri nechirongwa chavo, kanawo kuwanawo rubatsiro kubva kuna vaPiri, munobatsika
sei? Ndinobatsika panhare yembozha. Hamba dzangu dzinoti 0775256880.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vaPiri. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki mukoma.
Tinotenda.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. BigMike3 BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe, tosangana nemusochipiri pachirongwa Z-Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Muri Zimbabwe. Bye bye.